This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera, chikunguru 30, 2016. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Varugari gumbo voshora kusungwa kwevakarwa hondo yerusununguko. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mabhanga anofanira kudzikisa mari dzemitero kuitira kuti vanhu vaendese mari kumabhanga aya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa reZimbabwe People First varugare gumbo vari kushora zvikuru kusungwa kwevakarwa hondo yerusununguko. Vakasungwa ava mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia pamwe nemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda. Vagumbo munguva yehondo vakambosungwawo navamugabe vaine vamwe vavo vakagariswa mugomba. Mukuzeya nyaya iyi tabata vagumbo tikavabvunza kuti vanoona sei kushungurudzwa kuri kuitwa vakarwa hondo ava.
Ndinoona sokuti zvakuitwa nomutana nevakura asingawisisi zvaanotaura. Hatifungi isu kuti munhu akaita zvinhu zvakashata zvakaita sezvaakaita izvozvo. Zvokuisa vanhu mumakomba achiti taingovapa zvokuracheta zvinhu zvinhu zvingataurwa nomunhu mukuru wakadaro 92 years old kuti ataure mashoko akadaro. Izvi zvinhu zvinonyogwa namahistorians namabiographers ndo vanokwanisa kutaura zvinhu zvakadaro, but munhu haafaniri kuganya nokuganza kuti ndo zvatinoita vanhu. Vohlidzira vanhu voti kuti uda vanhu vatsagwana haavoni kuti violation of human rights yaari kuita iyoyo. Nokuti kana uchita tevera rule of law nezvimwe zvakadaro haufaniri kurambira vanhu kuti vademonstrate kana vakunyorere communities yavakanyorera iyi. Hapana chiripo, varongotaura kuti iwe nhambo yenyu yasvika chienda, enough is enough, that's all that they are saying. So vosvigirwa izvozvo. And yet in terms of constitution yedu tinotendegwa kuti munhu anodemonstrator, it's part of the freedom of expression, association and so on.
Ko nyaya yekusungwa kwevakuru vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association muri kufunga kuti zviri kuitirwa izvi?
Aiwa, kuhlidzira nokuti vavatoche kuti vamwe vasaita izvozvo.
Mutauriri webato rinopikisa reZimbabwe People First varugare gumbo vari parunare muHarare. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti zvakakosha kuti vemabhanga vadzikise mari dzemitero kuti vanhu vakwanise kuendesa mari kumabhanga. Izvi zvinotevera kushomeka kwemari mumabhanga. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChitambara.
Makaona ikonomi yemuZimbabwe yava informal zvakanyanyisisa. About 95% yeikonomi yedu iri informal. Vakaona vazhinji havasi kunyanya kushandisa mabhanga, yatingati maformal financial system. Vana vazhinji vari excluded from formal financial system. Saka kana usina bank account, zvinoreva kuti haugoni kungochishandisa plastic money. Saka think ndo dambudziko riripo. Even vazhinji vari muinformal economy havana confidence neformal financial system. Vana vazhinji havasi kushandisa nyaya yeplastic money nekuti vana vazhinji vari informal uye vana vazhinji vari informal economy havana access kumabank mabank account.
Saka chii chingaitwe nevemabhanga kukwezva vanhu ava kuti vange vachiendesa mari kumabhanga?
Tinoda kuitwa chekutangisisa kudzikisa hatingati cost yebanking. I think muZimbabwe, for example, vanosiya mari yako kubhanga ine macharges akawanda anenge achibatwa pamari iyoyo. Saka zviri kuaffecta confidence yevanhu kuti vanga vasingasiyi mari kumabhanga. Saka I think tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti zvinodhura zvakanyanya kuvhura akaunti uye kusiya mari yako iri maakaunt. Tinofanira kuadresawo nyaya yekusagadzikana kuripo muekonomi. I think nyaya yeekonomi confidence yakaderera zvakanyanyisisa. Zvinoaffectawo zvakare ability yavanongo vachiendesa mari dzavo kumabhanga.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Chirongwa chedu chatinotaura nevari kumaruwa nasi tiri kuzaka kumasvingo uko tiri kutaura navatadius jongwe vanova nhengo yeMDC. Tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda mavo.
Chirongwa kuno ukuku zvinonyangadza mafambiro acho kana ukanatsa kutarisa mapirwo echikafu chaiye chaioka. Vanhu havatopiwi chikafu chacho, chinongonyangarikira muvakuru imomo. Kana vari vana kanzera wedu vari vatinaye kuno kuwadi 28 kuzaka kunoko, haatombomba kwake unoenda namasagano kana 2 kana 3 iye asingatenderwi kuti atore chikafu. Saka zvinhu zvacho zvinotoshupa izvezvo. Kana ndiri seni handitotenderwi kupindamo, nokuti kubva 2002 kuti kubva pana 2000 kusvika nhasi ndiri chairman weMDC.
Inga mutungamiri wenyika wakati hapana munhu anofanira kunyimwa chikafu.
Ndoda kuudzai vakomana kuti Mugabe chaiye chaiyeka unogona kutaura paground, asi kana vopinda kuti zvinhu zvacho ngazviitwe unenge achiruna achifuridzira kuna vanhu vake vaya kuti inii ngonyimai vanhu, asi ini ndicharamba ndichingodanidzira kuti ipai muchero munhu chikafu. Iyeye problemu yakakurisa iyeyo.
Mazuva apera takanzwa gavhuna wedunhu renyu amai Shuvai Mahofa vachitiwo vari kuziva kuti pane vanhu ezvikuru makanzura amataura aya vari kupota vachitora chikafu vasingape vanhu, vakati pachaitwa ongororo. Mune chivimbo nekuti pane chingabuda here ipapo?
Hapana chingabudapo, nokuti kutaura kwezano kungotaura zvavanoda, asi kuti zvigozoipinda paground kuti zvaitwa chai chai zvazviti.
Munharaunda yenyu munowanzorarama nei? Munenge muchirima chii? Kuri kuti mvura yanaya zvakanaka.
Tinorima chibage, rukweza, nzungu nenyimo namapfunde, ndochi chikafu chatinowanza kurima muno medu.
Avo vanga vari mugari wekuzaka vatadius jongwe vanova nhengo yeMDCT vanga vari parunhare kuzaka kwakare.
We love you. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief Chiyambo. My Isabel. Yeah, man. Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese ma sweeter. Doro tandira basi ndafadza vari basi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Ini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyahuye.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Eva Gohori avo vanobva ivo kwachenda mbuya. Mai Gohori vachange vachititsanangurira kuti kwakamira sei kunharaunda kwavo panguva apo nyika yakatarisana nenzara uyezve nekushayikwa kwemvura. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Kwakamira sei kumusha kwenyu kwaachenda mbuya?
Mazuva ano hakuna kunyatsodiswa nekuti zvinhu zviri kunetsa, mari iri kunetsa kuiwana. Chikafu chaicho hakuna, vanhu vana kumbokohwa chikafu chakatsva, vazhinji havatorina kana zvekutangira. saka kuri kunetsa kuti vanhu vakwanise kurarama even kana kuendesa vana kuchikoro. Izvozvi vana vanotobikirwa chikafu kuchikoro, vanotobikirwa sadza pazero grade kusvika grade 2, asi vamwe havasi kudya sadza nekuti dzimweni dzenguva vari kugona kutofenda vari kuchikoro.
Vanhu vari kurarama sei zuva nezuva kunharaunda yenyu yamunogara?
Kutongoraramawo zvekuti watowanawo kana chiri chikafu achinji wanawa kutenda vasina nga wadya kuchipera. Kudzimba kwacho kunenge kusina pekutangira pamotozona pamwesadza manheru rekunge vatoona kutoti ashanda sei nekuti hakuna aria yedu yatirisu saitorina kana chikafu.
Hakuna here mamwe masangano anouya achipa vanhu vanogara imomo munharaunda yenyu chikafu pachena?
Masangano akambouya, kune vakambouya vachiti ndeve vanopa kune vakaremara asi vaipa vanhu pavillage vazhinji havana kukwanisa kuwana. Zvichibva zvazochinjwa vanhu vakazochitanga kuchinzizva zvekuti vanhu vava kuita zvefood for work votanga vashanda vozopuhwa chikafu. Saka pari zvinezvi ndo zviriko.
Vanhu vanosarudzwa sei kuti vazowanikwa vachishanda pachirongwa ichochi uyezve chiri kufamba sei?
Vanhu vakange vambotanga kupinda pachirongwa chekutanga chezvirema netembere ndivo vakangopinda futi 4 pavillage, havasi vanhu vese vakapinda.
Imi munozviona sei muchitarisa mamiriro akaita zvinhu munharaunda yenyu? Munoona sei chirongwa ichi chiri kubatsira here?
Ini maonero angu ndekuti hachisi kubatsira nekuti kune vazhinji vasorina pekutangira, kune vazhinji vasorina kana kuti vati iko zvino mvura futi iri kunetsa hatisisina mvura. Saka kunyange kuti munhu ari nemuriwo agone kuraramisa vana nemuriwo iwoyo, hakuna mvura mumarwizi iri hamuna. Tisi kuona zvine rubatsiro nekuti vari kungobatsira vanhu 4 pavillage. Apa muvillage munenge muine vanhu 140. Saka ko vamwe vese ava vanenge vari kuyamurwa nei vachibatsira vanhu 4 chete?
Imi semudzimai anogara munharaunda iyi, pangagadziriswe sei? Zvii zvamungade kuona zvichiitwa?
Inii nemaonero angu ndanzi kutofunga kuti dai kuri kunzi tine mvura yekuti tinokwanisa kushanda magadheni tichitengesawo muriwo tichiwana zvekuraramisa nazvo vana, tichitengesa madomasi, asi mvura manje hatina mawanira atiinayo. Kwotizoti panyaya yechikafu ichocho zvanga zviri nani kuti munhu wese anga achiwana kana mukapo aone zvekuraramisa nazvo vana kuti kune dzimwe mhuri zhinji dziri kutorara nenzara.
Imi mune vana vangani uyezve muri kuzvigona sei zuva nezuva?
Inini ndine vana 4 nababa namai, patakureva kuti tiriri 6 mumba. Asi mararamiro acho ndeyekuti tikumboedzawo kurima gardeni tichirima muriwo, asi muriwo iwoyo manje hausi kukwanisa kuti tikwanise kutenga hupfu. Ndinodawo kuti muriwo unogona kutengwa pamwe dhora pamwe 50 cents pasvondo. Saka kuti ndikwanise kuti nditenge hupfu handina. Chibage chandakakohwa chakapera handichina, saka pekutangira hapana.
Mune ramangwana munoona pachizogadzirika sei?
Mune ramangwana tikutoona kutoti upenyu hwevanhu vazhinji pane ramangwana tinogona kushayikirwa nevanhu vazhinji panika munharaunda medu nekuda kwokuti vazhinji vachona hatina pekutangira, hatina pekuti tiwane napo mari. Unogona kunge uine chipfuyo, uine mbudzi, uine mombe, uine huku, zvese tinazvo, asi kuti uwaneko kuzvitengesa hakuna mari yacho, uwaneko kuzvitengesa hakuna anokutengera. Saka unotongosarudza kuti uraya kana iri mombe kana mbudzi yachona ndodya nekuva zvinenge zviri nani.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Eva Gohori, avo vanobva ivo kwachienda Mbuya, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinotenda hangu mazvita.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu, Our Lives, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri.
Tinotambirai nemufaro muchirongwa Upenyu Hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekusagadzikana kwakaita zvinhu zvikuru musangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, pamwewo nezvazvinoitawo kune vanhu mukurarama kwavo zuva nezuva. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights, VOK Machisa, avo vagaro vachitaura pamusoro pe kwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nedzimwe nhengo dzesangano revakarwa hondo irori. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 vamachisa.
Tinotenda maita zvenyu vakandemira.
Vamachisa, tinoona kuti munyika pari zvino munenge musina kumira zvakanaka zvikuru tichitarisa kudivi revakarwa hondo irisununguko. Tinoona vane kupesanawo nekupokana kwavari kuita vachingonongedzanawo kusvika kune mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Imiwo semasangano akazvimirira muri kuonawo sei zviri kuitika zvichiona kuti vakarwa hondo ndo bango ranga rakabata musimboti weZimbabwe kubva kuwana kwaita nyika kuzvitonga.
Ndoda kupa kutenda chekutanga kuti isu semabato akazvimirira inoda kutenda varwi verusununguko nekuzoziva nhasi kuti zvataingogara tichitaura isu semapato akazvimirira ega kuti izvi hazvibvumirwi zvekutyora kodzero dzevanhu, zvekubira vanhu kana vabudirira musarudzo, kana kuti zvekuponda, zvekusunga vanhu zvikunze kwemutemo, zvekuita corruption, zvakawanda zvataigara tichitaura isu semapato akazvimirira. Vanoti zvimbwanana hazvisunuri muchii mumwe chete, zvinosunura pakasiyana-siyana. Saka nhasi unotoda kupa kutenda kumahovheterans nokuti vazoziva kuti aiwa izvo zvataigara tichitaura ndizvo zvagara zvisingoitika, ende ivo vazozviona paye paya nokuti vadirwa mvura inovava, vasakidzirwa imbwa, vari kuda kusungwa nehurumende imwe chete iriyo yavaisusukidza kusvika palevho yokuti pane chimwe chinhano ndivo vanga vari pamberi pekutyora kodzero dzevana veZimbabwe.
Asi kava machisa zvinonzi vamwe vashoma-shoma vanenge vaitawo zvavo musoro wakaoma vachisoropodza basa riri kuitwa nehurumende pamwe chete naiwa Mugabe musangano revakarwa hondo iri vatiri kunzwai vanononzi varoda kusungwa kana kudzingwa mubato.
Kushayikwa kwezvinhu kana kuti kwemishongo, corruption nezvimwe zvose zviri kuitika zvekuuya nemapolisi zvatingati asingafarirwi nevanhu hazvisi kuzikamwa nemahovheterans mashoma-shoma, iyayo havasi mashoma-shoma. Kana tikaenda kuchipatara hazi mahovheterans vashoma-shoma ivavo vanonoshayiwa mapirisi. Kune vakawanda vavari kutaurira vasingakwanisi kubuda, zvakafanana nemutauro navamachisa ikozvino. Havasi vose vanhu vanokwanisa kuzosvika vachitaura sezvizvizvi. Ndiri kutaura ndakamirira vanhu vakawanda zvikuru muZimbabwe vari kundinzwa, vari kutozviziva kutoti izvezvi vari kutambura munyika yavo ndiyo Zimbabwe chete yavanoziva, hakuna imwe Zimbabwe yavachaziva. Asi kana tokunzi hatiregei kutaura zviri kukanganiswa munyika yedu yatinoziva, zvinokanganisa mahovheteranzi yaati kutaura vangave vashoma, vangave two, vangave one, but one iyeye ari kutaurira vakawanda. Regai ndingoyambira even hurumende yacho kuti kusunga munhu one kana kusunga vanhu two hazvitadzisi vanhu kunyunyuta, hazviite kuti titadze kutaura nemhaka yekuti masunga munhu umwe chete.
Tinoona kuti nyika pari zvino vamachisa yakamirira kuuya kwemabond notes. Munotarisira here kuti zvinhu zvingazoshanduka zvichireruka kana mabond notes aya ave kushanda?
Mapolicies ari kuunziwa negovernment yavagabe handiwo ba mapolicies anokwanisa kuti vanhu vaifarire. Mapolicies ari kuvaswededza kure nevanhu. Mukatarisa mabond notes aya ati kutaura vanhu vagara vataura kuti aiwa bodo hatimadi.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamachisa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa upenyu hwedu vana veZimbabwe.
Tinotenda.
Manga makateerera kuna vaOK Machisa vanove mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights muchirongwa chedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Varugare gumbo voshora kusungwa kwevakarwa hondo yerusununguko. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mabhanga anofanira kudzikisa mari dzemitero kuitira kuti vanhu vaendese mari mumabhanga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.
thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, July 30th, 2016. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. Thank you for joining us live from Washington. This is Gibbs Dube. Here are our top stories this evening. The Zimbabwe International Book Fair ends today with exhibitors complaining about the country's stringent customs regulations.
They want us to pay duty and GST or VAT, and the books are still lying there and we didn't clear it. They wanted about $250 for us to pay, and those were items that we were wanting to give to the people.
And as usual, we will focus on issues affecting women. Foreign exhibitors attending the Zimbabwe International Book Fair in Harare have expressed concern over the country's stringent laws on bringing into Zimbabwe promotional and donated material. Arthur Chikoriwa reports from Harare.
Speaking during a Traders' Day at the book fair, publisher Naren Bisero of Vuga Publishers and Book Distributors of Germany said customs regulations are too prohibitive in boosting the availability of reading material. Biseru challenged the guest speaker at the official opening ceremony of the book fair, Primary and Secondary Education Minister Lazarus Dokora, to seriously consider looking into the customs system as a matter of urgency. Biseru shocked the minister when he told him that their book consignment was impounded by the Zimbabwe Revenue Authority at the airport.
They want us to pay duty and GST or VAT. And the books are still lying there and we didn't clear it. They wanted about $250 for us to pay. And those were items that we were wanting to give to the people and to the academics, to the librarians, free of charge. We couldn't get release on the thing. So we have spoken to the officials from the book fair to try and assist us in trying to get the material released from customs. I mean, I myself came yesterday, and I was over 2.5 hours at the airport.
Minister Dokora said his ministry will look into the issue. ZIBF spokesperson Blasio Tafirei said Zimra is acting outside the law since Zimbabwe is a signatory to a United Nations convention that governs the circulation of books in the world. Tafirei said the exhibitors are not supposed to pay any form of taxes save for value-added tax on books sold at the show.
Zimbabwe is a signatory to the Berne Conventions, the United Nations Conventions, which govern books, right? And in that convention, we are not supposed to pay duty or taxes on books, right? So when these exhibitors come in with the books, they are not supposed to be charged the duty. They are supposed to bring in their books, and they are supposed to be charged VAT if they sell them in this country. But we are having problems where the books are being confiscated instead of released so that they can display them. So we are now discouraging the people coming for the international exhibition which they would have applied for. While they have a letter, invitation, acceptance by us to say they are coming to exhibit.
Biseru said Zimbabwe is the only country in the world that demands duty on promotional and donated goods.
I think there should be a faster moving, or the association should give us a letter stating that we're coming here, we're not going to sell the books, we're going to display the book to promote it to the academics, and from there we take the books back. And if there's anything that's sold, we should then be liable to pay it when we're going out. And I think that should be more legitimate. I mean, right now we've got consignment which is lying at DHL, and who's benefiting? No one. It'll lie there, and it'll go for defray expenses.
Tafirei said the situation is being made worse by the fact that Zimra refused to pre-clear exhibits, as is the norm in countries like Zambia and Malawi.
I don't know what happens there, but what Zimra would tell them, if you were to approach them now, they would tell you, we attend to specific situations on that day on the entry of point. So you can't pre-do it. So they wait for the guy to come in. That's when they start talking about. I wish they could allow us to pre-clear them and say these people are coming for this exhibition. Then they are processed. because it also affects even the tourism side of things. Because these guys were standing there for 2 hours, and they are foreigners, they are coming to visit us to do some business and they go back.
Officially opening the book fair, Minister Dokora assured the participants that his ministry would not allow the proliferation of book piracy at schools. He said his ministry will soon send a circular to more than 9,000 school heads ordering them to stop photocopying books. The book fair, whose theme is Igniting Interest in Reading for Sustainable Development, kicked off on Monday and ends on Saturday. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Arthur Chigoriwa.
The president of Zimbabwe's opposition African Democratic Party says she's happy with the nomination of Hillary Clinton as the presidential candidate for the U.S. Democratic Party. Chikasha tells Studio 7's Marvelous Mhlanganyawe that she's inspired by the nomination of Clinton as the Democratic Party's candidate for the 2016 presidential election.
I'm very pleased with the developments that are happening not just in America, but all over the world. You're seeing the rise of people like Theresa May. We're seeing the rise of Hillary Clinton. We're seeing powerful women like Nicola Sturgeon, Angela Merkel. And it's something that's actually, we're seeing this pattern emerging in the first world countries, and we're emulating and hoping that this same pattern will emerge in countries like ours. We've risen up in countries like Zimbabwe as many women that are now participating in politics, even though it's nowhere near enough. And we're just hoping that this trend that has started is going to be, you know, something that spreads like wildfire on the continent of Africa.
From what you see happening here in the United States, we see in Zimbabwe you are leading a political party. Take us through some of what, you know, what do you go through as a woman? Is the playing field level?
The playing field is not level in countries like ours at the moment because it's not something that we've seen being the norm. It's only of late that we've actually seen women rising to take up political challenges.
That was Marceline Chihasha, the leader of the African Democratic Party, speaking with Studio 7's Marvelous Mhlanganyawe from Harare. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. We are broadcasting on 919 meter wave and on the 4930, 5940 and 15460 shortwave frequencies.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
Since the counter-ISIL coalition came together less than 2 years ago, the terror group's fortunes have taken a turn for the worse. At the time, the terrorists were rampaging through broad parts of both Syria and Iraq, said Secretary of State John Kerry at the recently held counter-ISIL ministerial meeting. They were overrunning and plundering key cities, murdering or enslaving thousands of people, and they were destroying ancient cultural sites and declaring themselves the leaders of all of Islam. That tide has turned. Since then, ISIL, also known as Daesh, has been driven out of nearly 50% of the territory that it once controlled in Iraq and 20% of the territory in Syria. Its leadership has been degraded, its ability to attack militarily disrupted. Over the past year, they have recruited fewer foreign fighters, defections have increased, and the number of their fighters has diminished by at least one-third. The coalition is now firmly committed to helping the government and the people of Iraq as they prepare to finish the hard job of driving Daesh completely out of their territory so that they then can go forward and rebuild their cities and rebuild their lives and build Iraq into the inclusive and cohesive society that the people of Iraq want to see, said Secretary of State Kerry. Daesh remains dangerous, and they continue to inspire followers to perpetrate horrific violence and fan terror against innocent civilians in various places across the world. Nothing that they do is going to lead us to abandon our principles, our beliefs, because they don't offer any alternative, said Secretary of State Kerry. When the story of our era is written, the world is going to look back and say that Daesh made zero difference beyond the cruel suffering that it caused, and that every single person who committed murder or suicide at its direction did so shamefully and in vain.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
And as usual, we now hand you over to Marvelous Mhlanganya Nyawuye.
Welcome to the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganya Nyawuye. Tonight, we're gladly joined by Mrs. Nyaradzai Gumbonjanda, the Africa Union Goodwill Ambassador to End Early Child Marriages, who has recently relocated back to Zimbabwe after her tenure in Switzerland with an international organization ended after 10 years. Welcome to the Women's Forum, Mrs. Gumbonjanda. Tell us, you've just returned back to Zimbabwe. What have you been up to?
Thank you. And I want to thank Zimbabwe for receiving me back home. It has been an extraordinary experience for me after spending almost 10 years with the United Nations and then my 9 years with the World Young Women's Christian Association in Geneva. I came back home to continue to serve my continent, continue to serve my people and my country. I'm here to continue on the mission and the issues that are very dear to my heart, especially around opportunities for young people, especially young women and girls who find themselves dropping out of the social protection networks and finding themselves on the margins of society. So I continue to serve as the African Union Goodwill Ambassador for the Campaign to End Child Marriage and have also taken up the position of Chief Executive for Rosaria Memorial Trust. As you know, I've always been passionate about the trust which I founded in honor of my late mother. We really work at a practical level, impacting lives, impacting communities, and also using the experiences that we have in communities that we live in, like in Murewa or in Shamba or Kumfrozi, to use those experiences and those insights to influence policy and to influence decisions of our governments, both here in Zimbabwe as well as in the region and internationally.
Where are you currently based? I see you have been posting your back home in the rural areas, stuff which is making me very nostalgic. Where are you based?
When I say I'm based at home, Rosaria Memorial Trust is its main office in Murewa. And so I spend quite a lot of time in Murewa visiting with the girls, with the schools, with the communities, working with the other stakeholders, with district officials, and really trying to understand what the issues are and where the challenges are, but also where the excitement is. I mean, it's very exciting, especially the adolescent girls, even if they are facing all these huge challenges. It's heart-rending. It's very painful sitting with the girls who have experienced teenage pregnancy and child marriage, who are having a very tough experience on how they can have re-entry back into schools, how they can have economic opportunity, just a basic livelihood. So I also spent time in my house and in my community in Shamba, in Umfurudzi, where my house is, where my family is, and also looking at strengthening and deepening the work that I do on child marriage in Mashonaland Central.
Mrs. Gumbonjanda, why Mashonaland Central? Why are you basing most of your efforts in that particular province?
I'm keenly interested in Mashonaland Central because it is the province with the highest prevalence rate of child marriage in Zimbabwe. We know the prevalence for Zimbabwe is 30% for child marriage, but for Mashonaland Central, and especially from our district in Shamba, 50%. That's just unacceptable. That we have it's very rich in Shamba. It's in Region 4, Region 5 agriculture. That's where you actually have all this huge agricultural potential, whether it's maize, it's tobacco, we have gold. So it's a very rich district and with potential. And yet, this is where we have the highest level of school dropouts. It's a district to which we have 13% HIV prevalence rate. It's a district where at the local clinics, whether we are talking at Chakonda or Majiwa or at my own very close local clinic at Takawira, the young mothers who present themselves every day for antenatal care, you just feel so sad and say, where have we failed as a people to just protect the rights of these girls, but also to give them opportunities? It's fun, but it's good to be home and be part of the struggle that all other Zimbabweans are facing every day. And so today I'm just celebrating that was it's tough in the communities that I'm in, but at the same time, we know that you're making a difference.
Time is not on our side. Thank you very much, Mrs. Nyarazai Gumbonjwanda, for having been our guest here on the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women.
Thank you again for always reaching out, and we continue to celebrate your own leadership and all the amazing women in this country and their families that support them.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Thanks very much, Marvelous Mhlanga Nyahuye. We hope you are going to have a wonderful day. Today we are featuring musician Ja Preza, who is currently in USA.
Who is Ja Preza, the family man? Who are you?
Okay, my name is Mukudze Mukombe. I'm a father of three. Got a beautiful wife and three kids, Mukudze, Kayla, and Kelly.
How old were you when you started your own career?
I was 14. I started singing when I was still in school.
Was it easy for you to now turn pro? Because we understand you're one of the biggest artists there in Zimbabwe and also, you know, all over the world now.
Yeah. You know, if you are an upcoming musician, you face a lot of negative things, you know. Some people, they discourage you and, you know. But I fought until get where I am right now.
You talked about a new album that you have lined up. What is it called?
The album is called Ndarawa Chauya, and we're going to launch it on the 12th of August at the HICC in Harare.
Talking about the music business in Zimbabwe, where exactly are musicians making their money? There is the issue of piracy. There's, you know, there are a lot of challenges.
Yeah, we only rely on live shows because there's no sales in Zimbabwe because of piracy.
When you talk about live shows, we know that the economy is not doing very well, but do you still get big crowds when you do perform?
Yeah, it's not that bad. We're getting numbers and we're still okay.
That's Ja Preza, a Zimbabwean musician. Speaking with Studio 7, it's Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Ah, see, and it's
The music of Jah Praise are coming to you from the Voice of America in Washington. Now to recap today's top story. The Zimbabwe International Book Fair ends today with exhibitors complaining about the country's stringent customs regulations. That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Debele with Chris Gande. This is Gabe Stewart in Washington, D.C., wishing you a pleasant evening and a very, very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingalichona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulimala amapolisa kamanispala echaywa nguZulu eHarare ngemva kokudiliza izindlu ezakhiwa kuzitanda ezaphiwa abasekeli bezanu PF.
Ihambe kutange bayochaywa khona ngale bazohamba izolo belezetarap bafika bagqekeza izindlu kade ziyakhiwe ngaphandle komthetho.
Kambe izulu lesikhukhula elachaya izimota kwele South Africa kungabe kutshengisa ukuguquka komkhathi na?
Hayi, besingakezwa ukuthi bangaba khona, kodwa emangweni wasethembisa abantu bezimbabwe baningi kakhulu kungabe kwenzakele.
Ukusilela kwemali emabhanga kungakubangelwa yini? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kula mapolisa kamanispala weHarare achayo izakhamizi alimala ngemva kokudiliza izindlu ezithiwa zakhiwa lapho okungavunyelwa khona. Izitanda ukwakhiwa khona lezi zindlu zibikwa zathengiselwa abasekeli bezanu PF phambilini kokhetho luka 2013. Kodwa amapolisa kamanispala bekade funa ukuyadiliza izindlu lezi abalekile ngemva kokuchaywa lokugijinyiswa aze ayabiza amapolisa. Sixoxe lo councilor wedolobha leHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, kuliqiniso njengoba likwazi ukuthi khona iCity of Harare iyazama ukuthi khona ilungisise lokho kade kuyenzwa ngabantu okuphandle komthetho. Yikho sibili bahambile iMetropolis yethu ihambile, ihambe kutange bayochaywa khona ngale bazohamba izolo belezetarap bafika bagqekeza izindlu kade ziyakhiwe ngaphandle komthetho.
Manje abachayiweyo labo abalimalanga?
Ye, izisebenzi zethu zilimele kakhulu, inkuluma seze nje basesibhedlela. So uyabona ukuthi khona umuntu bayayenza ngabomu into bekwazi ukuthi khona lapha into esiyenzayo siyenza ngabomu. So nxa selethiwa khona yenzani into eqondileyo, kabafuni ukuthi balalele ikansili nxa ikhuluma. So lapha babona kufanele ukuthi khona balwisane lamapholisa ekhansili. So izolo sihamba lezetrap bayogqekeza izindlu zezomuntu wonke wasuka khonapho kwathiwa sokurayit.
Kukhona yini lapho lokhu kusele lakho kukhanya kuzadilizwa?
Ye, zikhona kakhulu indawo ezikhona abantu ababesakha okungaphandle komthetho. Yikho okunye kwangkhona siyabe sizama ukuthi khona sibanikeze amaphepha sithi khona hhayi njengoba kade seliyakile kangaka sesiyenza ukuthi khona lihlale. Safanele kejoshua Mkabuko. I-Joshua Mkabuko wakhona abanye abahlezi okusemthethweni sesabanike izingwalo ezitshengisa ukuthi khona bahlale. Kodwa-ke kunabanye abahlezi endleleni ehamba khona amaphayiphi esiweni. So bonabo bazasuka, ikhansili izabakhipha, bayakwazi labo ukuthi khona sihlezi endaweni leyi engasikho.
Alo-ke ngumnumzana Peter Moyo, ikhansila wedolobho leHarare, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekhona le eHarare. Kambe izulu lesikhukhula lomoya othwale izimota kwele South Africa wadiliza izindlu kungabe kutshengisa ukuguquka komkhathi na? ingcwethi kwezokuguquka kwomkhathi i-climate change ngesingisi zithi ukuguquka kwomkhathi lokhu kulakho ukudala umonakalo kuminyaka elandelayo. Kuyona le iviki abanye bathi savunguzane esichaye i-East Rand kwele South Africa singaba siyisibonelo sokuguquka lokhu. Sixoxele sizalane seZimbabwe umnumzana Cassius Jesus Simanampofu ohlala kwele South Africa njalo wabona isavunguzane lesi.
Yeah, kube lokuthintsha komumo womkhathi lapha eSouth Africa ngoba iSouth Africa lilizwe elinama seasons ayi-4 apheleleyo ne-autumns, ne-summers, ne-winter, ne-springs. So every time awungathi season iyathinta kuba khona owenzakalayo kukwezo umo womkhathi. Izulu kube lezulu eliqala endaweni emangeni we-Cape Town labuya likhuphuka lisiza towards the north lange-eastern side of the country lange-western side. Kodwa izulu lakhona lithe selisiyafika emangeni wase-Durban kwi-KZN province. Kube nezikhukhula ama-bridge ahamba abantu abanye bathethwe imfula kuba kwaba lamakhazi abuhlungu. Kwaba nongqwaqwana omunye omubi kakhulu. So kube nomonakalo omubi kakhulu endaweni ze-KZN kakhulu.
Sizwa kuthiwa kube lalokho kuthiwa ngesilungu yi-tornado isavunguzane esikhulu kakhulu. Ungasitshela ukuthi sikwena okunganani?
Ya isavunguzane leso senza umonakalo omkhulu kumango wase-Gauteng province kakhulu endaweni yaseThembisa northeast of Joburg. So kube nomonakalo omkhulu kule mall abayithi iPhumlani mall imoshakele izitolo eziningi kakhulu zisele zingela roof. Imall enkulu amaroof ahambe izimoto eziningi zifile wasuka lapho i-tornado yangkhona yaqonda kule service station ebiseduzane layo iroof yayahamba yasuka lapho yaya esibhedlela lapho kwaba nomonakalo osilomkhulu kakhulu amaroof ahamba waqhubeka wangathi endaweni kuthiwa i-East Rand mall lakho wayenza umonakalo khona lapho etuhamba khona wajika i-direction wangase usiyempumalanga sigcine sesiuzwela indawo emangeni wasebroncos ongase usiyempumalanga lapho ohlala khona impumalanga province le-Gauteng. So lapho ohambe khona kube nomonakalo omkhulu kakhulu izihlahla bezihamba izinto zabantu bezihamba kube kubi kakhulu kwezinye indawo.
Bakhona yini abezimbabwe ozwayo ukuthi bengabe moshakele ngesikhathi lesi?
Hayi besingakezwa ukuthi bangaba khona kodwa emangeni wasethembisa abantu bezimbabwe baningi kakhulu kungabe kwenzakele ukuthi bangaba bebambekile kuleso simo esinjengaleso ngoba ekuruleni metropolitan isuke yathi yafaka emergency service yayo ukuthi siza abantu abangabe izinto zihambile abangela kudla lokunalokhana. So ngineqiniso ukuthi abantu bezimbabwe bangaba khona babaphathi ababambekileyo kule nto enjengale ngoba baningi kakhulu eThembisa khona ngayo.
Hello-ke umnumzana Cassius Jesus Simanampofu isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ukuqhubeka kokusilela kwemali emabhanga sekuthiye uZulu esezibuza ukuthi kanti vele kungakusenzakalani. Abanye ngabathi kungaba kubangelwa ukuthi lesi yisikhathi lapho izisebenzi ezithola khona iholo lazo. Kodwa abanye njalo ngabathi vele elizweni akusela mali ngenxa yokuvalwa kwamafektali. Bakhona njalo abathi uZulu kasase imali emabhanga useyigcina endlini. Sixoxele ngcwethi ecubungula izenotho omnumzana Masimba kuJera ukuze sizwe impendulo yembuzo le.
Nxa sikhangela uzabona ukuthi khathesi yiso isikhathi abantu abaningi abazuza imali zabo. Sibone amasotsha abazuza imali ngemande, amapholisa ngolwesithathu, siye zothi amadokotela bazuza imali zabo ngesikhathana esilandelayo. Laba abasebenza ku-private sector bayazenza izabahlala rabo. So kuyabe kule-pressure yokuthi abantu bonke baya befuna i-cash. Yikho imali isilela khathesi.
Okokuthi nxa kuphakathi kwesikhathi kungayisikho sikhathi sokuphela kwenyanga kuba njani? Iyabe ikhona imali?
Imali iyabe ingekho kodwa iphesha yangikhona ekuthi imali iyabe ilutshwana kakhulu ngoba abantu abaningi abakwenzayo ukuthi nxa izimali zingangena phakathi laphana kuma-banks bayabe thola imali yonke beyikhiphe kuma-banks. So kuyabe sekusitho ukuthi phakathi kwenyanga laphana kuyabe kungena pressure eningi ekudinga imali ngoba abantu bayabe bezigibhele izimali zabo emabhanga mhla isiwa.
Ludaba lokusungulwa kwama-bond notes lolo ubona ungani luzaqeda yini udubo lolu njengoba asisezi ukuthi sokuhamba njani ngodaba lo?
Babethe ama-bond notes azabuya ngo-October kodwa ngibone njengani azaqeda udubo ngibona njengani azakhoza i-confusion enzima ngoba
abaka phumedwe yeni abantu laba abe Reserve Bank le Ministry of Finance uthama bond notes azosebenza njani. Ngelinye ilanga bayavuka besithi ngama exports kuphela, ngelinye ilanga bayavuka besithi ama banks azosebenzisa discretion yabo ukuthi benika abantu ama bond notes. So kona nje kuzoba ne confusion eningi nxa kungachasiswanga ukuthi ama bond notes kumele asebenzise njani.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseHarare.
Le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kilohertz. Nilako njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo silonkosikazi Virginia Dube, umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla lezapho, njalo owalwa kumpi yenkululeko. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Mina ngizokhuluma Mrs. Dube, owayengumlweli wenkululeko kuZipra, khuluma on my individual capacity.
Umumo okhona uphatha njani abesifazana? Lingathi lina abesifazana yibo abathwele amagabha avuzayo okwedlula abanye yini?
Umuntu ongumama sonke isikhathi nxa kuxokozela into zingahlalanga kuhle, umama uyothwala nzima ngoba umntwana wonke olambileyo ubuye ekhala kumama, mama ngifuna lokhu. Ungakhangela for instance abantwana bethu abasezikolweni khathesi, ama-teenagers. Umntwana uyakuya esikhathini, uyabuya kumama athi mama ngifuna ikhotoni kumbe ngifuna iphedi, akula mntwana oyakuyise. So thina njengabomama ngombono wami akusiphathi kuhle ngoba kwenza impilo yethu ibe nzima kakhulu.
Manje ugatsha lwenu kubandla lezapho kuyini okunye eliyake likwenza ukuphathisa abesifazane kwezombusazwe langaphandle?
Thina njengezaphu asilanto emangalisayo esinceda ngayo abantu ngoba thina i-challenge yethu enkulu ukuthi usizo singaluthola ngapi olokuthi sincedise abantu. Esikwenzayo kuphela ukuthi sifundisane njengabomama ezigabeni esihlezikizo ukuthi kambe singenzani okungasisiza ukuthi sincedise abantwana bethu, sincedise imuli zethu.
Sesikhangela njalo abesifazana abalwa kumpi yenkululeko, baningi yini abazuza izikhundla kuhulumende ezingani ziphezulu? Sesikhangela ikakhulu abakuzipha.
Izikhundla zazisiya ngokuthi wena bakubone njani abalamandla okunika abantu izikhundla ngaleso sikhathi. Thina mina for instance kuzipha abantu abathola izikhundla ingxenye ngaba abala bengakwani esandleni sami sesisodwa engibaziyo abathola for instance ku-army abathola nje okuyizikhundlanyana khona lokhu. Otherwise iningi lethu senze okokufundela, sesigijima sesibamba lapha lalaphana ukuthi nje siphakame nje mbijana sithole lathi okungasisiza.
Kodwa abanye benuke ukuzandla abesifazane.
Oh, labangazi lutho obhuqa ukudla vele bazithola izikhundla. Wawungasebenza nje ofisini ulo muntu ongaziyo ukuthi ozafundela khonapho kube into eright, kungabi lahlupho.
Bona omama abalwa kumpi yenkululeko baphathekile yini kakhulu ukuthi bethuthukise ilizwe?
Mina ukuthi angikholwa kakhulu ukuthi usebenzele isizwe sakho kumele ube lesikhundla. I think kube luqalise lapho hlezi khona njengomama ukhulumisana labanye libonisana lilalela ukuthi kuyinokwenzakala elizweni kambe lingafundisana lingaya ngaphi lapha okufundiswa khona abantu ukuthi lithuthukise kumbe ikulima kumbe ama-projects enziwayo nje ezindaweni ezithiyeneyo. So mina angikholwa kakhulu ukuthi isikhundla sesiqakathekileyo but ukuthi libona njani njengabomama izinto
manje labo omama ababesidlalele esigabeni zabo bazakuzwakala njani bengabekwanga laphana ukuthi kukhulunywe ukuthi yibo abazakhokhela abantu ukuthi benze inhlelo ezithile.
Ye ekugcineni omama nxa sebefundisiwe sebehlonyisiwe sebesazi lokhu lalokhuyana sekusiba lula ukuthi umama esikhundleni anganikwa isikhundla ngenxa yokuthi ungumuntu ongumfazi but anikwa isikhundla ngenxa yokuthi uyanelisa ukuthi aphakamise abanye omama afundise abanye omama omama bonke bathuthuke.
Ayisibongile kakhulu ukuxoxa lani kodwa lingabachiyela liphi abalaleli?
Abalaleli ngingabachiyela ukuthi kambe noma kuxokozela kunje elizweni lethu ikakhulu thina omama kuqakathekile sizazi ukuthi sime ngaphi sizazi ukuthi savela ngaphi njalo kugcineni lifavane sizalitshiyela abantwabethu ikho engakuchiyela abalaleli.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Virginia Dube umgcini sihlalo ogacha lwabesifazana kubandla lezaphu njalo owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo lezipra. Sixoxela ye esegweru asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile Mhlanga ubelela ngelihlo. Kwezemidlalo ngamafitshane ke sikhangele imidlalo ezadlalwa kusasa kundawana ezitshiyeneyo zelizwe. Imidlalo ke le ngePremier Soccer League. IHaumain FC yona izadlala leBorder Strikers eLuveve. Kuthi iZPC uxolo le imidlalo esidlalwe lamhlanje eyakusasa iWange FC izadibana leCholocho FC. Kuthi iChicken Inn yona izadibana leHarare FC eLuveve. iTriangle izadibana leNgezi eGibo Stadium. iHighlanders yona ke izanqikilana leCapes United National Sports Stadium.
That both the youth of today or them really steal and it no funny. No sir, it no funny.
Siqhiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yezihlengeni ingoma ka Linton Kwesi Johnson ethi yona It No Funny. Sike sikhangele ke inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Kulimala amapholisa kamanisipala weHarare echaywa nguZulu lapho efuna ukudiliza izindlu ezakhiwa kuzitanda ezaphiwa abasekeli bezanu PF. Kambe izulu lesikhukhula lomoya odilize izindlu wathwala lezimota kwele South Africa ungabe utshengisa ukuguquka kwomkhathi na? Silugqiba ke lapha uhlelo lodlula lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lilanga.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.